Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikumi 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano evarairidzi ozivisa kuti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa kubva mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo.
Mangwana musi wa 3 June madzidzisi vose vari muboka reamogameketerwa tichazvinyena muZimbabwe hatisi kuzoenda kumabasa, ende tiri kufara nekuti wamwadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina, ende tazvipira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekurangwa mabasa huenderere mberi.
Chiremba vane mukurumbira mukurwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vanoshaya.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari mutungamiriro wemusangano wedu kubva mugore ra2011 kusvika mugore ra2016. Tinotenda zvikuru nebasa ravakatibatira nekuona kuti mabasa edu nezvimwe zvese zvatinoita zvaenderera mberi nekusimbisawo musangano wedu.
Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo sezvo mari dzavari kutambira pari zvino dzisisarevi chinhu. Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti nekuda kwekuoma kweupenyu nhengo dzavo hadzichakwanisa kunge dzichienda kumabasa kwemazuva matatu kubva mangwana. VaMasaraure vanoti pari zvino varairidzi vari kutambira mari yakaenzana nemadhora $15 emari yekuAmerica pamwedzi, iyo vachida madhora $500 vekuAmerica pamwedzi kuti vararame. Mamwe masangano akazivisawo kuti achapindawo mukurangwa mabasa kutanga mangwana anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro kutanga mwedzi uno kuitira kuti vafambidzane nekukwira kwezvinhu. Masangano aya anoti aneta nekuvimbiswa zvinhu zvisingazovapi michero. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemabasa nevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure pamusoro penyaya iyi.
Mangwana musi wa 3 June madzidzisi vose vari muboka reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe hatisi kuzoenda kumabasa, ende tiri kufara nekuti wamwadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina, ende tazvipira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekurangwa mabasa huenderere mberi. Saka kubva musi wemuvhuro kana kusvika musi wechitatu zvikoro zvose zvemuZimbabwe zvine mamembers edu aanenge vasina masevisi avanopa, nevamwewo varayiridzi vatenge vachiti joina hapana masevisi avanenge vachipa, tiramba tichisimbisa kuhurumende nyaya yekuti tibhadhare muhoro unoita kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Asi kana takanzwa hurumende ichizivisa kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno.
Hurumende kana ichiti iri kuda kuwedzera mari inenge tiakutozivisisa zviri paground, isu hatichida kumbowedzerwa mari. Tiri kuda kuti mari yedu yatagara tichitambira yemaUnited States dollars 500 US ndo yatinongoda kuti titambire mari iyoyo, kana kuti toitambira tichishandisa interbank rate. Munoona takambowedzerwa mari kumashure, hazvina kureta chirevo nekuti vanosara vowedzera mapurize anguri aenda. Vakatiwedzera $29 musuno, asi haina chayakawedzera paupenyu hwemunhu nekuti mapurize anga achanyoenda kure. Saka isu tiri kungoti kune hurumende zvinhu zvazvamira manyama amire nerongo kudai ngatidzokere kuti macontract esanga kane kushitwa neUnited States dollars ngabhadharwe neinterbank rate wakati interbank rate tinoitora tine kunyunyuta asi tikatobvodzokera kumabasa kuti kana ndaichipa $500 nasi asi rate ichinzi yapa 7 yere pa 8 vanongoti multiplier wavoti timwe zero ndokupa 4000 ndointerbank rate zvinhu zvedu zvingatirerukire tese tingaitore hedu asi tozi inenge iri shoma nekuti inflation inoramba ichishuta asi sevanhu vanoda basa ravo tinokurumidza kudzokera kubasa
mati mamboitawo here matanho ekugara pasi nehurumende musati maramwa mabasa
tinogara tichiitaura navo nguva refu munorangarira takanyora magwaro akawanda atoti mapetition tichivakumbira zviro kwazvo atanyora izvezvi kubva muna January ava kusvika 13 atoti 13 tichingovakumbirawo kuti no tinokumbirawo kuti muite kuti varayirizi vararame sevanhu masivu sevazararama vawane chikafu vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro vawane asi vanoisa zvitanda munzeve hatirambe kutaura navo asi iyo ndo vanototivharira masuo vasingadi kutaura nesu vanoda kuti vazongoona taita matanho atakaita sati takutora kuti pamwe ndo zvingavazunguze mwoyo wavo kuti vanzwewo titi kuti varairizetambura
tichitarisawo panyaya yekuramwa mabasa ikoko kana kuti yematanho amuri kutora matanho ekuti munoenda kumabasa musiri kudzidzisa here kana kuti hamusi kutoenda kubasa kutanga mangwana
hatisi kutoenda kumabasa kutanga mangwana ende tiri kuti kusvika musechitatu hatei takangogara tisingashande zvedu asi hapasiripo pari kugumira nyaya iyi tichazenge tichitora mamwe matanho tichienda pamberi apa kana varekapunzi saka panopera mazuva matatu tikaona vasina zvavaita tine danho huru rekuti tichazodzokera kumahofisi emunhu anoitwa mari vamutuli tosvikako zvemene tichitaura kuti vachitipa mari hapana kuti tingogara kuma tisingaende kumabasa tiri kudzimba dzedu vanogona kusazvinzwa asi tichazodzimara takuramwa mabasa takagara pamahofisi avo
vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza nestudio 7 sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanotivo havashori varayiridzi vave kupinda mukurangwa mabasa nekuti upenyu hwaomera vashandi zvakanyanya ngatinzwei vachitsanangura
isu seApex Council chatiri kunyanyoziva uye chatoda kuedza kuti titaure nehurumende inyaya yekuti vashandi vaomerwa zvokuti hazvishamise kana vamwe vakati havachauyi kubasa kana kuti vamwe vakati takutora action ipi kana iyo kana iyo zvinhu zvaoma chiri kunoedza ndechekuti zvinhu zviri kuramba zvichikwira almost every day masalaries edu haana chaachatenga uye value yacho yadzika zvokuti vamwe vakutotambira less than $100 maprices ari kuchajwa in $ magoods and services ese in $ saka chanetsa ndechekuti toraramawo sei ndo mubvunzo mukuru isu seApex Council tiri kuti isusu vanhu vachatadza kuya kubasa nenyaya yekuti vachatadza kuafudza kuya kubasa ndichitarisa nyaya yaya ndikungoti inotomboda econfrontational approach because inyaya iri kubata every sector of the economy inyaya iri kubata chero chinonzi mushandi chero chinonzi mushandiri chero chinonzi munhu ari muzimbabwe saka isusu maonero edu atandichiita ndeyekuti kana vashandi vatadza kuya kubasa tichavamiririra kuti zvizivikanwa kuti vashandi vavo vachakwanisa kuya kubasa kwete kuti tiri kuti tiri kuwithdrawa labour tinenge tichida kushanda asi kuti tichatadza kuya kubasa
saka mune tarisiro here yekuti muri kusangana nehurumende mugare pasi mukurukure zvamuri kutaura izvi
tiri kusangana nehurumende kumeeting yeNGNC musi wechitatu apo patichanotura nyaya iyi uye tichizivisa hurumende kuti vazhinji vashandi vehurumende vachatadza kukwanisa kuya kubasa nenyaya yekuti vanenge vasingakwanise kubhadhara mari dzinodiwa dzetransport vamwe vanenge vasingakwanise kutenga nyange chikafu chaicho chekuti mhuri dzavo dzidini dzirarame maonero atiri kuita isu takamboizeya nyaya iyi eApex Council last week ndofunga kugadzirwa kwenyaya iyi kunoda kutoti TNF igare pasi business government nelabour vanhu votaurirana votsvagana kuti mumwe nemumwe akamira papi so that as a country tove nemuono mumwe chete tofambidzana nokuti pari kuita sekuti business iri kuita zvaro government wo inenge ichiitawo zvayo vashandi vachiita zvavo saka tiri kuti isusu at the end of the day mushandi ndiye ari kuve sacrifice saka tiri kuti zvakare even kuNGNC kwatiri kuenda next week tiri kuti isusu mari dzataitambira muna October last year 2018 takazotanga nyaya dzekukwira kwezvinhu nei nei ndo mari yatauda kunoti government titi chionai mari dzataitambira ipapo idzodzo ndodzomoreta neexchange rate inenge iriko kubhengi yeusa nebhondi
Avanga varisa chigaro esangano re Apex Council, amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare ne Studio 7. Sangano rava na chiremba vanorwira kodzero dzevanhu re Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights razivisa nhasi nezvekushaya kwenhengo yaro uye vakambotungamira board resangano iri Dr. Rutendo Bonde. Mukuru wesangano iri vaCalvin Fambirai vanoti Dr. Bonde vashaya mambakwedza vari kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakati kuti. Vafambirai vanoti sesangano varasikirwa zvikuru nekushaya kwa Dr. Bonde sezvo vanga vari chiremba anga achishanda zvakasimba mukuona kuti varwere vabatsirwa zvine chiremera. Vanoti urongwa vavanga vave nawo panguva yataenda pamhepo vanga huri wekuti vanhu vachaungana kuchegutu nechipiri manheru vachiita munamato uye vanotarisirwa kuzoti nechitatu Dr. Bonde voradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare. Dr. Bonde vasiya mwanakomana mumwe chete. Vanhu vakaungana kwakare kuchegutu. Ngatinzwe vafambirai vachitsanangura.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari mutungamiri womusangano wedu kubva mugore ra2011 kusvika mugore ra2016. Tinotenda zvikuru nebasa ravakatibatira nekuona kuti mabasa edu nezvimwe zvese zvatinoita zvaenderera mberi nekusimbisa womusangano wedu. Asi ivo Dr. Bonde vanga vane nguva refu vasiri kunzwa zvakanaka. Saka ndizvo zvinova zvazokonzera kushaya kwavo.
Vanga vachinyanyosimbirwa nei?
Hatikwanisi kuti tinge tizotaura nezvinenge zvichinzwa vanhu, asi chiripo ndechekuti vanga vane nguva refu vasiri kunzwa zvakanaka.
Chii chamungataurira vana veZimbabwe chinganyourangarirwa nevana veZimbabwe pamusoro pemabasa aDr. Bonde?
Dr. Bonde vakanga vari nyanzvi yenyaya dzekodzero dzevanhu nezveutano. Vakashanda nemacommunities akawanda kuti vakwanise kubudirira uye nekuti vakwanise kusangana nezvirwere zvakawanda vachikwanisa kuziva kuti zvinomanejwa sei. Zvakaita sekukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa manyaya dzeHIV and AIDS, vaende vanovhenekwa panyaya dzecervical cancer, uye kukurudzira hurumende kuti inge ichiisa mari zhinji muzvirongwa zveyeutsi kutaura nokwanisa kubatsirika muZimbabwe.
Saka vakashaya riini uye vakashayira kupi?
Vari kunzi vashaya kuseni kwanhasi uye kuchegutu.
Pane urongwa here hwati hwavepo hwekuti veruzhinji vangateverawo?
Zviri kunzi vachange vari kuitawo sevhisi nechipiri manheru kuchegutu ikoko, asi zvinotarisirwa izvo kuti zvikaita sekurongwa kwazvakaita vachange vachizovigawo Glen Forest nechitatu muHarare.
Vasiya mhuri yakadii?
Vanga vane mwamukomana.
Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kurangarira Dr. Bonde?
Sezvinhu zvatanzwawo nhasi takatisati tagara pasi kuti tione kuti tingadii semusangano, asi tinokurudzirawo vana chiremba nevamwe vese vavakamboshanda navo kuti vaende vanobata nevamwe tipe umwe wedu sapoti tuva nguva yake yekupedzisira.
Vanga vari mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 PM kusvika na5 PM. musi wechishanu kubvana 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana muAfghanistan kunonzi kwakonzera kukuwadzwa kwevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matatu, kusanganisirawo kufa kwevanhu chiuru nemazana matatu ane vanhu gumi nevanomwe mukati memwedzi wapera mukurwisana kwemauto anotsigira hurumende nevapanduki vechitaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti America yaneta neMexico, vachiti iri kushungurudza America nekusamisa kwayo kuwanda kwevanhu vanobva kuCentral America vachitsvaga upoteri muAmerica. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, chatinopiwa naMike Hove weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tirikurukura nemutauriri webato reZapu vaIphithilwe Maphosa, tichikurukura pamusoro peupenyu hwavaDumiso Tavengwa, avo vakashaya mavhiki maviri apfuura. Ngatichiendei kuna vaMaphosa kuitira kutiwe zvizhinji. VaMaphosa, ndinomukamuchira muchirongwa, makadii henyu?
Kwazwai, tinotenda kugamuchira muchirongwa. Tinofara kana muchifaro.
Aiwa, tiri kufara asi pamwe chete zvekare tiri kuchema. Senyika tarasikirwa negama, ndozauri nemiwo futi muri kuchema, saka ndoti nematambudziko.
Aiwa, akaonekwa.
VaMaphosa, nyaya iri mugango, mainzwa tiudzeiwo maonero enyu.
VaTavengwa, tiri kuvaona vari wechidiki. In his early 20s, vachisiya zvese kusanganisira uchaya hwavo, vachitanga kurira kodzero dzevanhu, especially vanhu vatema emuZimbabwe, vanhu vatema emuAfrica, Southern Africa kunyanya. Tikuvaona vachisiya basa rakanaka zvikuru, vakatanga vari mudzidzisi vakazoshanda mumabhengu, asi vakasiya zvese izvo kuti vave part of the struggle yokuimanzipeta munhu mutema. Tiri kuvaona zvakare ari wechidiki anotungamirira an army, Zimbabwe People's Revolutionary Army, apo vanga vari mukuru weintelligence weZipa. Toti fast forward toya kuIndependent Zimbabwe, mazuva avo ekupedzisira kunyanya, Tavengwa, tirikuvaona vachifamba zvakanyanya nedonzo rokukurudzira kana kuti kusimudzira vechidiki kuti vakwanise kuti participate nezvema development yenyika yavo, development yevechidiki nevanhu vese zvavo. Tiri kuvaona vachishanda zvakanyanya nevechidiki kana nenondri umwe wavo wevechidiki vakatenda navaTavengwa uye akabhenefita mumendership yavo. Izvo zvinooneka zvakanyanya nedonzo ravakatora vakakurudzira bato ravo. Apo tiri kuona vechidiki vakawanda vachipinda mumapositions ekutungamirira Zapu. Tinovaona zvakare vachisacrifisa kuti vasakondese ivo pamaelections akapfuura, vachitsigira umwe wevechidiki vangachikondesa mapresidential elections. Saka ndimunhu anga ane chido chokuti vevechidiki vabude mumashows avari vati take up leadership and development role inova iri kushayikwa munyika munomu.
Manyatsozeya zvakanaka nyaya yekuti vaDabengwa vanga vachitsigira notion yokuti vechidiki vatange kutonha matanho eutungamiri. matano ava tabengwa makamatamira sei seumwe wechidiki anoziya nyaya dzezvematongerwo enyika.
Idanho ratakataura nezvaro pavakasuggesta kunational executive yebato tikabva tadeliberate on it, takabatana tenational executive takarifarira zvakare, hatina maregrets idanho iroro.
Chindudzaiwoka nemaondero enyu, isu sevechidiki patinotarisa upenyu hwakararamwa navadhavo bengwa, chii chiripo chikurusa chamungati tinofanira kudzidza?
Kudzinimipisa ndochinhu chakanyanya-nyanya chatinonyanya kudzidza kwavari vadhavenga. Munhu anga akazvininipisa, munhu anga ane rukudzo, zvakare vanga vachikoshesa chinonzi upenyu. Upenyu hwemunhu chinhu changa chakakosha zvakanyanya kwavari.
Haiwa, vamaposa tinotenda zvikuru, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Petai chirongwa nekukanda mazwi maviri matatu kune mhuri yavadhavengwa.
Kumhuri yekwadhavengwa kunyanya imamu makumalo tinochema navo, asi tinoda zvakare kuvatenda nekumbotikwereta murume wavo uye avasinambonyanyopedza nguva naye sezvinofanira kuita vanhu vakaroorana. Kuvana zvakare vekwadhavengwa tinochema navo zvakare tichivatenda nekumbotikwereta baba vavo. Pane vamwe vezinzapo vanotoziva vadhavengwa kuti vakatosenda taimu yakawanda navadhavengwa kutura vana vavo, asi ndotogona ngotenda chete, hapana zvimwe zvatingaita kuti vongovatenda kuti takasheya.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Vaipitsule maposa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ndinotenda mukoma mai.
Mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BigMyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMyke3. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Bye-bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Tiri kubvunza vafundisi vakasiyana-siyana kuti kana vakabvunzwa kusarudza vhesi kana kuti ndimba imwe chete mubhaibheri, vanosarudza ipi? Nhasi tabata zvekare Evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare. Tikaita mubvunzo uyu kwavari.
Ndida kutendeva Wande nemubvunzo wakanaka kudai, asi ndakaomerwa. Ndinofarira scripta yese, asi nhasi uno ndichataura pamusoro pevhesi rimwe chete rinongondikomborera muupenyu hwangu nezvikonzero sei ndichirida. Rinonzi iro zvakazarurwa chapter 4:11. Regai ndiiverenge panapa. Inoti izvo, makafanira kuudzwa Jehovha nekupuwa mbiri, nekuti ndimi makasika zvinhu zvose. Zvakavapo nekuda kwenyu zvakasikwa. Apa Johani ari pachitsuwa chePatmos anoratidzwawo sangano rekudenga richinamata Mwari, ngirozi nevariko vasina kumbopinda muchitema. Chandofarira pavhesi rinondibvisa zvakawanda kuti Mwari anonamatwa sei nengirozi.
Vhesi kana kuti ndima yamataura iyi, sei maisarudza iyoyi? Sei muchidaro pamusoro pendima iyi?
Inondidzidzisa munozva wakabatanidza mavhesi zvinonzi kuda kunyinga kuti pano pasi sezvakunoitwa kudenga, indodawo kunamata Mwari nenzira inogamuchirika paari. Saka muvhesi iri ndinoona zvikonzero zvekunamatwa nevakuru vari kudenga vachiti ndima akasika. Chikonzero chekuti Mwari anamatwa ndechekuti ndiye musiki. Handisi kuona chikonzero chekuti Mwari anamatwa nekuti anopa inonzi prosperity kana kuti anopa zvinhu sezvimwe zvatiri kuona pano pasi. Kana ndiri murombo kana mupfumi zvangonzi chete namata Mwari nekuti ndiye akasika. Saka zvinondikomborerawo kana ndisinawo chandinacho Mwari anondigamuchira ende handi grade kunzi hauna zvaunazvo kana kuti wanazvo ndovanonzi wanamati watumwa kudenga unongo muti ndima akasika saka munofanira wanamati waizvozvo
vanhu vanotora chii chinowanikwa nevanhu muvhesi kana kuti ndima yamataura iyi
chinobatsira wahwandi ndechekuti izvo mazuva anaya zvikonzero zviri kutaurwa nevakasiyana siyana pakunamata zvimwe zvacho hazviwanikwe kudenga for example ndakopa inonzi prosperity gospel ndeyekuti kana munhu uri murombo unonzi wakatukwa namwari saka taakugejana pamusaka nekuti unei asi apa ari kunzi reason yekunamata mwari ndeyekuti ndiye akasika tese takasikwa tiri zvisikwa zvake saka zvinokurudzira munhu wese kuti let's have the right reason yekunamata mwari mamwe mareasons atiri kuwana hataawani mudenga munonamatwa mwari nevaka vatsvine kudarika izvi uyezve chechipiri ndechongoti izvo hapana inonzi creature worship kuti chisikwa chiri kunamata chimwe chisikwa zvisikwa zvese kudenga zviri kunamata musiki saka chinonzi creature worship ina handinamati umwe munhu nekuti anonamatwa ndimwari saka zvinondibetserawo kuti ndive mugwara rimwe chete nevari kumusoro kudenga vanonamata mwari vasina kumbopinda muzvitema sezvi
mubasa renyu ramunoita iri munoona sekuti vhesi kana kuti ndima inonyanya kutaurwa nezvayo ndeipi
mukuti pane vamwe vanokataura masoko avanoparidza here kana kuti
takakura tichi taiti kwanzi kurandisiwa tichimemoraiza mavhesi akawanda zvikuru Jehovha ndiye mufudzi wangu mavhesi akati asaiwawo mapisarima ndiri kubvunza mubvunzo wangu ndiwekuti mubasa renyu ramuri kuita iri mavhesi anonyanyonzwikwa kana kuti anonyatsorerukira vanhu kurangarira ndaapi
very good ndida kuti izvo maexperience anowira vanhu akasiyana siyana saka vhesi rinonyanya kubatwa nemunhu rinoenderana neexperience yake umwe anenge achitya ane zviri kumudeita muupenyu pane vhesi kuna Isaiah 41 vhesi 10 rinonzi usatye nekuti ndinewe ndiri mwari wako saka ari musituation yezvinhu zvinotyisa iroro vhesi varanamira kwaari anenge ari munharawo achishaya Jehovha ndiye mufudzi wangu anondisesedza pamafuro manyoro zvinoaa akadaro
muri kuti imimi zvinotaurwa nebhaibheri zvinobata munhu wese panguva yese mumatambudziko ese mutarisiro dzese ndizvo zvatinotarisira mubhaibheri
yes nekuti zvese zvinotiwira pane riro pasi nemasituation andosangana nawo mwari ane shoko rakataura pamusoro pemasituation ese atinawo for example panonzi ndini mwari wechirikadzi nenherera munhu kana atori chirikadzi pane zvinotaurwa namwari pamusoro pechirikadzi kana munhu ari kurwara zvinonzi ndini Jehovha ndinorapa zvirwere zvako zvese situation dzinotiwira dzese dziri covered bhaibheri rakatikwanira seshoko ramwari
nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Ivan Nyatanga veseventh day adventist church muHarare ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero
tinotenda Tanonoka munhau dzemitambo chikwata chemawarriors nezuro chakarova Comoros 2-0 mutambo wekosafa quarter final zvibodzwa zvemawarriors zvakabva kuna Ivan Zirusike naKama Billiard Zimbabwe yave kutarisirwa kusangana neLesotho musemi final mumitambo yeCastolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi Chapungu 1 Tero 1-1 Caps United 1 Chicken Inn 3 Highlanders 2 ZPC Kariba 0 Triangle United 2 Mushowani Stars 1 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mamwe masangano evarayiridzi ozivisa kuti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa kutanga mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo Chiremba vane mukurumbira mukurwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtokazo mwote ola mwela emweni ngenjabulo ngesonto msaka 2 kumpandula 2019 nguntunga milinko mao. Enda benizetu la msanje.
Sifuna imali yetu ngetu ola ele Amerika. Ngoba nge bondi akusahambelani izinto zithela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani.
Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Ngabe kucatshangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe, lokho ngakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubabudabengu.
Umeya ngobulawayo uthi umasipala wakhe uzahlonipha uDumiso Dabengwa iloba ngayiphi indlela efunwa nguZulu. Ngokunjalo uthi abantu kumele baze phambili lemibono yabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonana phezu kweholo labo abathi liphansi kakhulu njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi kabasenelisi ukuphila ngengcosana abayiholayo. Zithi njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi ababalisi baholiswa ngemali yeZimbabwe yona eqhubeka igugudeka njalo nje. Sixoxele umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamandebeleni uNkosazana Melissa Chingwanangwana wachasisa okunengi.
I-program yethu isiqala kusasa up to Wednesday, yi-school shut down lapho esizathalala khona ukuya emsebenzini until ama-employers ethu ehlale lathi phansi sikhulumisane ukuthi i-way forward ukuthi senze njani besinike imali yethu e-equivalent to ama-current rates.
Lifuna ngedola leMelika leyo mali kumbe ngebhondi kumbe kalikhethi ingqe ihambelana le rate ekhona.
Sifuna imali yethu ngedola eleAmerica ngoba ngebhondi akusahambelani izinto zithela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani. Engasiphezela iyo asoziyenelisa ukuthi sikwanise ukuthenga ngayo ngoba ama-prices akhwela every single day. Kunje i-transport ikhwelile kodwa thina esifundisa kuma-rural areas kumele si-reporte for duty kodwa imali yangikhona ihambelani. Yonke indawo sokuchajwa ngama-US dollars kumbe ngenye i-forex or ama-rands and imali yethu esiyiholayo akuhambelani. So thina sifuna employer wethu asinike imali yethu i-US dollars.
Ungasipha nje umzekeliso utsho ukubana umbaliso osebenza emakhaya udinga malini ukuze ayefika khona ngale lapho afundisa khona lendleko zakhe zonke kanti njalo lokuthi uhola malini.
Ngizanika umzekeliso ngombalisi ofundisa endaweni zesigodini eMawareni. I-transport kathesi one way trip ukusuka e-town usiya eMawareni yi-10 bond and uzibuyele futhi town ngeyi 10 bond then ufika lapho yehlela khona ungena phakathi futhi emakhaya uyabhadala eyinye futhi 10 bond ukuthi uziyefika ku station sakho. So it means ngejourney A1 ukuthi uziyefika emsebenzini uyabhadala 20 bond and then isalary ka teacher ilama deductions amaningi labo medical aid ulama funeral policies and then ekugcineni ngase kuphitshiwe konke lokho uyathola ukuthi umuntu uthola net salary engafika ku 300 bond and from that 300 bond ama teachers amaningi nxa ngikhangela abalazindli babhadala irent imali yerent isuka khona pha and irent nowadays akusela ma-landlords athatha ibond bathatha imali zabo ngama-US dollars so kumele uhambe uyetshintsha imali naleyana into US dollars and i-rate eyama-US dollars khathesi i-10 US dollars umuntu uzamnika 77 bond ukuze uthole i-10 US dollars kutho ukuthi ama-teachers afundise emakhaya kuzaba nzima sibili ukuthi bekwanise ukubhadala irenti eqede khona behambe yethenga legrocery ukuthi adle abhadale le school fees ezabantwana ezikhwelileyo futhi starting ngemonth kaMay.
Ilongo Nkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Ugatsha olumela izisebenzi zikahulumende olwe Apex Council luthi luzahlangana leziphathamandla zikahulumende ngolwesithathu bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Udokotela obeludumo eZimbabwe esaziwa njalo ngokulwela amalungelo oluntu uRutendo Bonde kasekho. Inhlanganiso eyake yakhokhelwa ngudokotela Bonde eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi uBonde ubhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Inhlanganiso zabodokotela ezitshiyeneyo zithi ilizwe lilahlekelwe kakhulu njalo zithi zikhala ndawonye lomdeni wakobonde. Uzabekwa emathuneni eGlen Forest eHarare ngolwesithathu. Lathi khonapha kumsakazo weStudio 7 besivame ukukhuluma lo dokotela Bonde kakhulu emoyeni ngendaba zempilakahle. Ngokunjalo, sithi makalale ngokuthula. Umasipala wakoBulawayo uthi uzahlonipha umuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa iloba ngayiphi indlela efunwa izakhamizi. UDabengwa ubhubhe kumaviki amabili edluleyo wabekwa eNtabazinduna izolo. Bakhona abathi kumele aphiwe inhlonipho efana leyaphiwa uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo yena owabazelwa inkalakata yesithombe esitholakala esitaladeni esibizwa ngegama lakhe koBulawayo. Igcekele ndizamtshina elikuleli dolobho libizwa njalo ngegama likaNkomo. Ngaleyo ndlela abanye bathi umansipala kumele enzele uDabengwa okufanayo ukuze abantu bahlale bemkhumbula njengeqhawe lamaqhawe. Sixoxe lo meya wakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni.
Uba uDabengwa ukudlula kwakhe emhlabeni kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba yananzelela ukuthi ngumuntu isikhathi sakhe eside kakhulu elwela inkululeko yeZimbabwe elwela ukuthi mina lawe sithole ukukhululeka lokuzibusa. NjengoBulawayo uzakhumbula ukuthi le ndaba yamanzi ukuletha amanzi kuZambezi iqaliswe ngoba uDabengwa under i-Matabeleland Water Trust. So njengoBulawayo sikhala kanye nemuya koDabengwa sithi hhayi ngabaduduzeke ngokuthi uchiye umsebenzi omkhulu esikhangela ukuthi lanxa uhulumende esethethe lolu hlelo lokuletha amanzi ezampezi kobulawayo futhi ngaba siyaphumelele lolu hlelo ukwenzela ukuthi lapha khona alale ngokuthula.
Njengomansipala wakobulawayo lizamkhumbula ngani njalo libuye limhloniphe njani?
Kumnengi esicabangayo kodwa phela angeke sicabangele ubulawayo wonke ngoba phela uDabengwa ubengo umuntu wonke kobulawayo. So thina imiqondo kayibuye from izakhamizi basitshele ukuthi bona bacabangani ngabe kucatshangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe. Lokho kakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubaba uDabengwa. Into engakhuluma le foundation, i-Dr. Dumiso Dabengwa Foundation, sikhangele ukuthi maybe bazakwenza i-museum yokuthi lalabo bazabuya ngemva kwethu babone imbali ekaDabengwa ekulwela ilizwe, ekulwela ukuletha amanzi akazaphezu kobulawayo.
Abangathanda ukuletha imbono yabo ngendlela elingamhlonipha ngayo bayiletha ngapha?
Bababhalele umabhalani wedolobho esingathi uTown Clerk ukuze kusuzwe ikhansili kubonakale ukuthi isiphi isithuko esingamnikeza sona.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakobulawayo sixoxela ekhona le kontuthuzi yathunqa. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo silo umnumzana Reinhard Ncube, yena ongumunye wabatsha olwela ilungelo loluntu njalo ubencintisa kukhetho lokudinga ilunga ledala lephalamende olwayenzakala ngomnyaka odlule ezimele yedwa. Sixoxa ngembali ekababa uDumiso Dabengwa, yena owasishiya ngomhlaka 23 Nkwenkwezi. Singakahambi kude wothi sidedele kancane emva sikhumbule impilo kababa uDabengwa. Nansi ingoma eyahlabelwa liqembu elezaphu LNG bathi emoyeni kwakubuhlungu. Ingoma leqembu ele Zaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu. Mthakazo muhle, asihambeni siyoxoxa lo mnumzana uReinhard Ncube sizwe umbono wakhe mayelana lo daba olukhona egudwini. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani bhutwami?
Ngiyaphila baba Mike, ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo ngene.
Umbuzo wami wokuqala kuwe Reinhard, awungitsheleke mnumzana njengomuntu ongisakhulayo laye okwezombusazwe, yini umbono wakho mayelana nembali eyashiwa ngubaba uDabengwa?
Into engaqala nje ngakuyisho ukuthi ubaba omunye uDabengwa ube ngubaba oqotho, ngathi ngubaba olesifiso esihle ngelizwe lakhe langabantwana bakhe abajiye eZimbabwe. Ngumuntu esingathi ngasesikhanyele kulaba ababeli inkululeko, abadala ababeli inkululeko yethu. Nguye odesesile omkhulu engathi ongulida, ongumkhokheli oqotho osesile, adesesile sesifile sinaye.
Nxa sesixoxisana ngezombusazwe sibone ubaba uDabengwa esesithi akasafuni ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka odlule. Yena waze waqhubekela phambili enikeza usekelo lwakhe kumnumzana uNelson Chamisa ngenxa yokuthi yena ubaba uDabengwa wayebona kuqakathekile ukuthi abatsha bathole inkundla zobukhokheli, esithi abatsha bazaletha imicabango yeTNA ngesiNgisi bathi ama-fresh ideas. Yini umbono wakho mayelana ngesinqumo esathathwa ngomoya ubaba uDabengwa?
Ya into engayisho ukuthi ubaba uDabengwa ubehlala ekhangelele impumelelo yelizwe, hhayi isikhwama sakhe, hhayi isisu sakhe ngemuli yakhe, kodwa ngumuntu obekhangeleke ingqubekela phambili enhle eyelizwe, obekhangelele ukuthi wonke umuntu ophila kulelizwe ephile esizwa engumuntu okhululeyo, ekhululeke lekudikekela iphovathi esiphila kuye. Kade khangeisise simkhangele kuqala esefika ebandleni lezanu-PF esefika naye sefika sebalekele i-corruption esephika sephikisana nakhona kuyana. Kuyeke ukuthi ngumuntu obelesindo, asonto elula ngasikhazele umbutho wasezimbabwe asentelula nje ukuhlubuka kwezanupiye ukuthiwena suphilisana nalokho abakwenzayo nokubulalana kwelizwe. So ngathi ukumbona esekela umnumzane Samisa kithi kuyinto enhle njalo eziveza umuntu oqotho, umuntu elenjongo ezinhle.
Ubona ngani thina njengentsha kumele sifunde izinto ezinjalo?
Okay, into ebengitsho ukuthi isifundo esisitshiwe ngubaba uDabengwa to the country, to every young person elizweni ukuthi abantu abasha sibe patriotic. uDabengwa was not only a father but ube ngu-son of the soil, umntwana welizwe. So ufundisa wonke umuntu omusha ukuthi aba ngumntwana welizwe, ulwele inkululeko yelizwe, ulwele ukuthi ilizwe libe ngcono.
Qhiba uhlelo unikeza imuli ekababa uDabengwa njalo ilizwe leZimbabwe amazwi enkuthazo.
Into engingayitsho yukuthi imuli yakobaba uDabengwa ayisiyo edilahlekelweyo, lathi njengentsha, njengelizwe lonke, njengeZimbabwe yonke jikelele silahlekele liqhawe. Ngisithi liduduzeke, inkosi ibe lani, akusonto elula, sikhala ndawonye, sikhala sililizwe.
Hayi, siyabonga kakhulu Reinhard ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mbaba Mike, thank you very much.
Isikhathi du mthwakazi omuhle lapha besixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazi omuhle, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathalane ngabatsha elizweni. Kwanele kwalamhla olevalisayo, igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Lingalinjani zulukandaba lapho elikhona endaweni zonke ke zomhlaba. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenduna uMathema. uMathema ke ukhona ngale ke enqameni esabelweni seMatherland South. Sixoxa loMathema lapha ngezamasiko esintu. Khonapho ke nxa lisemahofisini enu iwapha amasiko eliwakhuthazayo?
Amasiko isiko antakula elingathiwa eceleni nxa kulisiko elihle. Lonke kuyadingakala ukuthi lonke nxa lilisiko elihle libekwe njalo ligcinwe or lilondolozwe noma nguphi umuntu oyabe ngaleso sigaba.
Singathi wena osowakhuthazayo kwini? Okubili nje okulisiko sivelokuzwana.
Okulisiko sibili sile ndawo, I think futhi mina I think ngaba involved endaweni ekulwa kakhulu endaweni engilele okwakusuka khona abanye abantu bevela kwezinye izigaba bethi bayagezela khona. Ngahlangana labo mina saqondana sibili, salwa kakhulu labo ne-Orega labo Nyaruwata. I think you know in former Central ZANU-PF committee member. We fought battle together. Sa nababisela kwetiharale ngoba babuyela sabawisela ngilamajaka la amanye okuthiwa ngezibra angazibona babezengobani ukuthi kule nto enjalo lavo. Sahlangana komasuku khonale mina ngangitele ngumasuku umdala umalakilelethi ukuthi izabe kula bantu ababuyayo khonaphana. Sazama ukuthi sikhulumisana namapolisa, wawukhanya amapolisa abantu banganabe nganibazi safa sasesihlala sasihlangana nakodwa sababisela ukuthi kababuyeli, asifuni ukuthi kwenzakala into enjalo endleleni. Sangami umasuku ukumncedisa samncedisa khona. I think ukokhani ngamuzi ndawo loko enjelele ukuthi waye mna umakhelwana wami njalo lokuzalana thize laye umasuku. So into eziningi wayeyintshela nxa kudinga ukuthi athi hhayi siya lapha ngikhaya kuzaba kule nto enje ngoba bona bakhe bemfonike. So laye wasesiba letuba lokuthi angivonazi ungahamba ngimba into engiye kwesakhe isigaba. Yikho kwakusinika amandla ukuthi sikhulume ngezinto ezinjalo.
Kuze ubuya ke okunye sesingathi ke ubaba uMathema soke wabona ukuthi lapha sibili isikoni lizamele futhi Uwenye wangona kuhi mate?
Ule matebele mwote ule matebele na south. Matebele na south, ungati tinavele sisila hondo start. Agula mundo ufane luti ngalelo la angavona kale senza indre kate mwene lento ze masimini ya kule zingeno za uli. Nakono kogi, si, amanya amatare suwa 25. Wote agiti vileje, agula mundo pambuwa ya vele ni hondo start. Bali shoni tabantu ila ngalelo kuyafana nabamachechi kunye abamapolitiki abahlonipha lelo langa kunamuntu odinga lesikhathi abonakale lima
wavela ngaprofesitate
olesikhathi lo nxa besitsho bathi yena kwaba lilizwi elaphuma kudala I think indlela ezakhuluma yakukhupha lelo lizwi ukuthi ngolesikhathi akufana uphathe ezomsebenzi nalo ukuphumula ingathi enothi kule ndawo kulabanye abazila ngolesithathu kodwa abaningi bazila lesine
so khonoko ngiyakukhuthaza kakhulu
ungazi ukuthi uyazofika ngesigaba ngoba abanye ingxenye uyathola ukuthi bonkayi ngale bazizila ngolesine but ngolesithathu besebenza
awubonaisetho
le anti yayiphuma emadake kakhulu amadake antingiyamzizisa ukuthi ngithini
emadale kumbe uthi emadale
emadakeni emadakeni
yini lokho
lapho izindawo lezo kuyabe ucelwa khona izulu imithetho leyo ayikhutshwa ngamahosana ukuthi nje okunye lokozinto i-church sengani siyakuthatha and uyabona ukuthi thina bekuvele ukuthi kungakhwama kungomi bomi abantu bebephuma bayegangeni bayezini belizulu
kunjalo
and bebelisina futhi izulu azange liyekele kuyenziwa khona kodwa-ke kathesi lokho kungani ukuthi isikwanyana elangane labantu phakathi abantu bakubalekile basebayagcatshe ama-church
hayike olamhlasima lapha zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugibs tube lilali
khangele ezinye ziziziyokwazinamasikosibonge
ke ugibs tube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko obuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo likaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalutshwane nje, sizabala ivesi ka-1-4 dale-ke ku-19 sisiya ku-21. Kufundeka kanje: kumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe izintandane asinababa omame banje abafelokazi, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19, wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezizukulwaneni ngezizukulwaneni, usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya. Yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngaloko okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu nako konke silako kusengokwethu ngabanye abantu. Usifananisa lezintandane ezingelabo yise, uthi omama sebefana labafelokazi. Impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo yomuntu ongelayise impilo elikhuni enzima kakhulu. Aze atho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali, lokho-ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa, ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungaphi, amanzi ayathengwa. Izinkuni zethu ziza ngentengo, lazo siyadubeka, siswela amagesi. nasi kangele nja kuleli lizwe kulezi nsuku ukhanya amagesi ayizo inkune zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badutywa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo bonke lokhu ngikhona mina ngoba nanxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka sizakwenzani ngempilo zethu lezi ezilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane kasipheli umusa nothando lukaNkulunkulu uhlala kuze kube kunaphakade athi uJeremiya uNkulunkulu sibuyisele kuwe siya kubuya laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukuthi banze badube ungakanani bazibone ubuntandane bazibone ukuswela ingabe yini abayiswelayo bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buya nini kimbantu abami uza kusamukela nenhlupho zethu uNkulunkulu angasikhohlwa uNkulunkulu asinike amandla uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona ngoba kuthi lapho ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe sicela ubana uNkulunkulu angaze asikhohlwa angasithiyi angasifulateli kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane bazalwana abathandekayo ikhemba lalihlale kithi ubunzima bedlula umusa kaNkulunkulu kawejuli
kuyiphethe mfundisi
asikhulekele baba thixo obunjalo izolo nanamhlanje laphakade uyayazi impilo yethu uyakwazi ukuswela kwethu uyakwazi ukudubeka kwethu uyazazi izoloyiso zethu sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu okuthula ahlale lathi ngamonye ngamonye sikela manje uzobona phakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyazibongela lami lapho ke babankomo labalaleli
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu leHighlanders linqobe eleZPC Karibange 2-0 Triangle United 2 Mushwani Stars 1 Chigenin 3 Capes United Makepekepe 1 Chapungu 1 Tel 1 1
wabudabengwa ukudlula kwakhe emhlabeni
Amakoko
amakoko alale
alelezo
ayo sala machune
amakoko
amakoko alale
alelezo
ayo sala machune
iyo lala
iyo lala Somebody,
Black Mamba zobe tiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Amagugu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kwanele olivalelisa yongo ntungamili nkomo.